mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi paramende yeamerica nezuro yakawana mutungamiri weamerica vadonald trump vaine mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongozozo vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589 dzimwe nyanzvi dzinoti zimbabwe iri kuzvisvibisa zita rayo nekusunga-sunga vanhu kwairi kuramba ichiita iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nezuro manheru paramende yeamerica yakavhota ikati mutungamiri wenyika vadonald trump vane mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongozozo svondo rapfuura pakafa vanhu vashanu vamiriri gumi vebato ravatrump rerepublican party vakabatana nevamiriri vedemocratic party vakavhota 232 kwa 197 kuti vatrump vane mhosva vatrump vave mutungamiri wekutanga muamerica akawanikwa aine mhosva kaviri dare repamusoro resenate richatonga vatrump mushure mokugadzwa pautongi kwavajoe biden avo vachatoreswa mhiko nemusi wechitatu nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo eliot masocha vanoti kana dare resenate rikawana vatrump vaine mhosva vatrump vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo ipi zvayo kweupenyu hwavo hwese
mafambiro azvaita ndokuti kuhausi vaswera zuva rose kumamp vachitaura vachikwikwidzana vamarepublican namademocrats nenyaya yokuti vape utongo kuna vatrump vepati yatrump varepublican vava vachitsika madziro kuti zvokuti tirange vatrump padanho ratiri rino iri zvinoita kuti tirambe tichiparadzanisa nyika nokuona kuti vanhu vakatsamwirana vamapati maviri ava asi mademocrats vava biden vava vachitsikawo madziro vachiti aiwa tikaregerera vatrump vanogona kuzviitazve mumazuva mashoma asara iwawo kana vakakona kuzviitazve purezidendi uchazouya makore achateverawo unogonavo kumirira kuti nguva yake isvike papedo nokuti achibva agoita chimwe chinhuzve chinoisa nyika yeamerica munyakanyaka nokunyatsisa nyika yeamerica pasi rose pavhotewa kusvikapasiwa kuti aiwa chirango ngachipuwe vatrump namaitiro avakaita
tichibva panhano iyi chii chava kuitwa manje chii choitika
padanho rino iri zvaakuchinda kuimba yapamusoro yesenate ndokwazvava kuchienda ikokoko kunoda kuti kuchinovhotewa zvekare kana vawana nguva yekuti vagare pasi panguva yasara nguva pfupi yasarai kuti vabiden vapinde ndo zvasara izvozvezvo
kumberi kwamuri kutaura uku chii chamunotarisira chii chamunoona sekuti chichaitika
chandinoona sekuti chichaitika chinoenderana nokuti nyaya yacho yasvitswa ikoko ikagarirwa pasi ikoko zvariini nokuti kana ikasvitswa izvozvizvi vabiden vasati vapuwa masimba avo musi wa20 zvinenge zvichireva izvokuti vepati yavatrump ndo vakawanda kusenate saka nyaya iyi haisi kuzopfuurira mberi yokuranga vatrump nokuti vanhu vepati yavatrump ndo vakawanda kusenate kuri kuzopfuudzirwa nyaya yoko ikamira nyaya iyi ikazoiswa mudare vatrump vabva nokuti chero vabva pachinzvimbo vanongorangwa chete mhosva imhosva mhosva hairovi saka nyaya iyi ikazopfuudzirwa kusenate ikazogarirwa pasi after musi wa 20 January wa Biden wava apo ma wepati wa Biden varinge watu wandei varinge wachingoda u chitama chawano wukupati ya wa Trump ya ma Republican kutuwa kwanisi namba inodiwa muparamendi hiyo yeyo kutuwa Trump varangu zilipa mtemo webu mbilo mtemo wa Amerika yuma mili ya sakai taizu sisi
saka parizi no chii chaitika kuna wa Trump chinosubisa starawo
pane zakawanda zaitika kuna wa Trump zino sinisa sitarabu wa mupegi kwa avu ivu wa avari munu wa ita ma business akawanda wanda na makamba na akawanda wanda na walo akawanda wanda makuru na waduku tinuona kuti makamba na makuru na maduku na walo makuru na waduku wa ita business na u vati asali kuwanesu avu ndio chimwishira nguwecho chose kana wa Trump wa baniwa wa farwa kukuna na Twitter uku kwa waita ura na masapota hawa wachiwa wuza sukuita wafaru chuzi nonya tisa zukuri zuzoti mkuru wejika uno zingwa paanga achita ura na walu wake haacha pomizi uta ura chuzi una futi wakuru wakuru wa mwe pati ya wakaita sana Colin Powell wakatura mwa pati ya wakatabuda mpati atinga iti pati ino munu wakaita sawi wangu wakaita sana George Bush wakuru wakambo tunganyika ino wakabuda wachiwa shora sekare saka zunu zinoshore samu mizo zungu tungonzi huyo na hapo wakagani sasakati sakati ndi kutongo tongo kwa wari kuite kwa wari kupomiru kwa mwosa na kuna kuituwa mpichi jiko kuku chini zinunia zisansikari na kuta handi kukutanga ndiyo kwe pili wachingo diru wachingo zisansa wachipomiru kwa mwosa kupomiru kwa mwosa hakuna akikuya ya kanachungu wa mkuru wenyika unufandila unga ya tino tiroo moti uye
abo vange vari nyanzui mwenezo matongi renyika mwuzina fundo Elliot Masocha vari paro nare ku Ohio ne Studio 7. Bazi rezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevasere 38 nezuro vanhu vanoita chiuru chine gumi nevanomwe 1017 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana maviri ane gumi nemumwe 211 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vafane chirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa Manicaland ichiteverwavo neMasvingo iyo ine vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvina zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevatanhatu 24,256 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevasere 13,658 Kwa kusumba pe mtori we nau wokuwe uchimono mutevetiri wa sachigaro we MDC Alliance wa Job Sikala pa mwechete ne mutauriri we MDC Alliance Muzare Fadzai Mahere wa chipomiro wa mosha ye kuisa zemanyepo pa dante mtande kana kutipa internet wa nongorila zema tongo renyika vanoti Zimbabwe iri kushanda zvine simba mukusubisa zvitarayo mumaziso edzimwe nyika vatatu ava vanotariswa kumira zvemberi kwedare rezimoswa mangwanani anhasi apo zvichemo zvavo zvekupiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo zvichanzwikwa nyanzvi mune zvematongero enyika vajoi mabenge vanoti Zimbabwe yakaremerwa nezvinhu zvizhinji uye vanhu vanoda rubatsiro rwakawanda asi hurumende inoswera ichitatanisana nevanhu pamusoro pekuita tweet paintanet
dambudziko guru riripo nderekuti zviri kusungigwa vanhu vakawanda vanosanganisira vatapi venhau ne vanenge vari muma pato anopikisa zvavari kusungirwa zvacho kunyanya nyanya nyaya yokunzi munhu wakatuita kana kuti nyaya yokunzi munhu wakataura chunhu pasocial media kunyanya nyanya paTwitter inyaya isina kumira zvakanaka inyaya inosuwisa nekuti zvinoratidza kuti hurumende kana kuti vari kuita mutemo uyu vari kuita basa rokufambisa mutemo uyu mapurisa navamwe zvinoratidza kuti havana hanya nenhau yekuti vanhu vane kodzero yekutaura maonero avo vanhu vane kodzero yekutaura zvavanofunga yatingati freedom of speech nezvimwe zvakadaro izvozvo izvo vachisevenzesa nzira dzavada nekuti pasi rose zvinotozivikanwa igaro ziva kuti Twitter nezvimwe zvakadaro zviri mumasocial media ndoo nzira yangovapo yekuti vanhu vagone kunge vachitaura nevamwe kana vachitaura nevamwe pasi rose kana kuti kucommunicate zvino izvozvo zvikanzi zvaakusungirwa munhu hazvibudi zvakanaka
zviri kuitika izvi zvamuri kutaura munoona sezvinoitei kuZimbabwe senyika
hazvipi chimiro chakanaka kunyika nekuti zvinenge zvichiti kune rumwe rutivi panenge pachitaurwa kunzi Zimbabwe iri open for business kune rumwe rutivi kunombunyikidzwa kodzero dzavanhu zvinoitika izvozvi izvi zvinoratidza kuti zvokwadi hurumende iripo haisati yagadzirira zvakakwana kuti inge ichiita zvose zvinofanira kunge zvichiitwa kana vachida kuti zveupfumi zvifambe zvakanaka nekuti vadyari vemari dzavo vanoda kudyara mari dzavo munyika inenge ichinzi iya yatinoti instability vanenge vada kuzviita munyika yavanenge vachiziva kuti mutemo unosevenzeswa pasina kuti wabuda mbamani nekuti vakatarisa vanenge vachiziva kuti rimwe remazuva vangazombaimuka vachinzi mutemo wavapandukira
Zimbabwe yofamba sei apa vamabhengi
zvinoda kuti nyika ive nerunyararo nyika ive ichitongwa zvakanaka nyika vanenge vakaiswa kumatare vanenge vakaiswa kuti vachengetedze mutemo vachizviita vasingatarisi kuti wabuda mbamani zvino kana zvose zvongoitika zvichinzi kana uyu achinge abva kubato rinopikisa kana kuti uyu akanga asiri kubato iro anobva aitwa sokuita sokuti muvengi wenyika anobva aitwa zvazvo kuti wese wese anoona kusanganisira nevamwe vanotori muhurumende vane vachiona kuti zviitwa izvi hazvina kumira zvakanaka sina kundongoti dai nyika yanga yatongwa zvakanaka munhu wese achienzaniswa pamberi pemutemo kana munhu akapomerwa mhosva aiwaka munomusunga momuendesa omira pamberi pedare redzimhosva kwechinguva chipfupipfupi momupa henyu mutongo wekuti ngaatongwe achibva kumba nekuti zvimwe zvaakuitwa zvokwadi kana tichiona sekuti makororo mbavha nevamwe kusanganisira kana ivo vanonzi vakaita mhaka dzekunzi vanonzi vakaunganidza vanhu panew year's eve tinotoziva kuti matare anayo capacity yekugona kuti kana vakange vapomera munhu mhosva vanomupa trial date votomuidza voti vamumisa pamberi pematare odaviridza kana vachimuti vamuakwite kana vachiti vamutonga vomupa mutongo wake kwete zvekunzi munhu anoshunguruzwa zvekunzi worera muchitokisi worera muchitokisi nyaya yako isati yatongwa handifungi kuti zvinhu zvinopa chiedza kana zvinopa chimiro chakanaka bunyika panguva yakadai onyika iri kutatarika samatatarikiro airi kuita
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vajoi mabhenge vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichienda pamhepo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vange vasina kupindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi nyanzvi vezveutano Dr. Frank Guni vanoti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19 munyika huri kukwira pane kutyira kuti uwandu uhwu hunogona kuwedzera zvakanyanya mukupera kwemwedzi uno nekutanga kwakukadzi kana vanhu vakabata utachiona hwecoronavhairasi munguva yezororo rekrismasi negorebzva vakazotanga kurwara nedenda recovid-19 Dr. Guni vanoti pakave nekufamba-famba kwevanhu kwakanyanya munguva iyi izvo zvavanoti zvinogona kunge zvakapinza vanhu vakawanda munjodzi yekubata chirwere ichi Dr. Guni vanoti veruzhinji havafanira kuratidza kuneta mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi uyevo hurumende inofanirwa kuwedzera nyaya dzedzidziso padzinepfenyuro nemumapepa nhau. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Dr. Guni pamusoro peutachiwana hutsva hunonzi hwakawanikwa muSouth Africa nedzimwe nyika.
Iri nyore kuparadzira vanhu vakaitakura zvekare havana havarakidze umboone kukurumidza atingati masigns and symptoms zvinoreva kuti vazhinji vakatakura utachiona uhu vanenge vachifamba zvavo vasingarakidze kurwara vachikwanisa kuparadzira utachiona uhu kwenguva yakareba ndosaka maakuona kuti vanhu vazhinji vaakurwara mazuva vaakubatwa neutachiona uhu munongonzwa kuti azorwara arwara maawa kana kuti arwara mazuva maviri matatu mana atoshayika nekuti by the time yatinozoziva yaanozozivikanwa kuti akatakura utachiona hwecovid-19 anenge atogara kwenguva yakareba akatakura utachiona zvisiri kuzivikanwa naiye asiri kuziva kuti ane utachiona. Ndochekutanga. Chechipiri, nyika yedu yeZimbabwe sezvakangoitawo kuno kuAmerica haina ukwanisiro hwokuita inonzi disease surveillance kutsvaga kuti utachiona huri kunyanya kupararira kunzvimbo dzipi. Zvinobatsirei? Zvinotibatsira kuti kana tikaziva kuti utachiona hwakanyanya kuwandira kunzvimbo dzakati, nzvimbo idzodzo ndodzinoiswa muhigh lockdown. Zvoreva kuti vanhu vari munzvimbo idzodzo vanobva vaongororwa vese, motora vane utachiona movaira kunze kwevasina, ivavo mogara muchivamonita vanorwara vorapiwa. Movhara zvakare kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vasabude vachienda kune dzimwe nzvimbo nekuti ndozvinoparadzira utachiona. Movharirawo zvakare vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nzvimbo kuti vasapinda munzvimbo iyoyo nokuti zvakare ndozvinoparadzira utachiona.
Dr. Guni, tingati here kukwira kwehuwandu kune chekuita nekushanya kana kufambidzana kwakaita vanhu munguva yezoro rekisimusi negoredzva?
Sezvandambotaura, hatisati tatanga kuona utachiona hwakawanda hwakaparadzirwa munguva yeChristmasi negore idzva renew year. Izvozvoizvo tichaona manhamba achikwira musvondo rechitatu kana rechina remwedzi unowandira tichienda musvondo rekutanga nerepiri remwedzi waFebruary. Ndopamuchaona kuti uwandu hwevanhu vane utachiona huchakwira zvakanyanya, yatinoti rapid surging, nekuti vanhu ivava vakatapurana utachiona panguva yezuro rei havasati vatanga kurwara uye kuratidza kuti vakatakura utachiona. Uchaona zvakare kuti vanhu vachatanga kufa, ndufu dzichawanda zvikuru kwazvo pamwedzi waFebruary tichienda kuna March, zvichiburikidza nevanhu vakabatwa neutachiona panguva yezuro rairo ratiinaro iyi. Zvese izvi zviri kuitika nokuti hatina ugadzirira hwakakwana, uye ndoda kudzokorera kuti vanhu ngavarambei vachiteedzera kurudziro yeutano yekuti vanhu ngavapfeke zvekudzivirira kumeso kana tatinogati mafesi mask nekudzivirira miri yavo nemaoko avo magloves, kushamba maoko, zvese zvinogara zvichitaurwa izvi. Vanhu ngavasaita fatigue, ngavasaita kuneta, uye hurumende inofanira kuvandudza nyaya yepublic health messaging.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, pari zvino muAmerica nhomba yeCovid-19 iri kubayiwa vana chiremba nevakoti mauto vane makore anodarika makumi matanhatu nemashanu uye vamwe vagara vaine zvimwe zvirwere zvakaita seshuga, mwoyo, gomarara nezvimwe. Mumwe akaita urombo rakanaka rekubayiwa nhomba iyi muAmerica ndivazvidzai Ruzvidzo vanogara kuOhio.
Ndakatora chinhanho chekuti ndibayiwe nhomba iyi nokuti ndanga ndine chinangwa chekuti ndizvidzivirire pachirwere chadai kushura. Mukana wacho wakavepo, ndobva ndaterekedza nditoushandisa.
Asika tiri kuona vamwe vachiramba kubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vachiteedzera mashoko ari kunzi nenyanzvi ndemanyepo ari kutaurwa paindaneti apa zvichitaurwa zvana 5G nezvimwe zvakadaro daro zvichitonzi vanhu vanenge vachiswa chip. Munoona sei mashoko aya?
Ichokwadi. Vamwe vari kuramba kuti hazvina chokwadi mukati zvekuti ubayiwe. Ende ndikada kukutaurirai kuti even during our time tichiri vana vadiki ekubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vakuru vedu vaitoramba kuti hei usabayiwe nhomba, hei inozoita sei, unozorwara unoita sei. But maonero andinoita ndeyekuti wakatobayiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira. kuti kana chiri chirwere chinozondi wana chindi wane ndaka gadzirira saka ini ndaona kuti haaregedza ndibatsirwe
asi kubvira zvamabaiwa iyo nombai hapana pari kudzimba here
kubvira pandakabaiwa hapana chandiri kunzwa kana zviya zvekunze unozoita dzungu kana ndina kana any side effect yandakanzwa nekuti ndiri kutokunamata kuti ndisawane chirwere chimu 3 days dziri dzisati dzakwana ndoenda ndonobayiwa saka hapana chandiri kunzwa handina kana problem everything is okay saka zvinhu zvese zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru varuzvidzo nekurudzira yamuri kupawo vamwe kandai henyu shoko renyu rekupedzisira
ndinokurudzira vamwe vanenge vawana mukana wakadai wekuti vabayiwe nhumbai please vasahesitate ngavaende vanobayiwa vadzivirire kuspreada kwechirwere ichi saka mazimbabwenzi hama neshamwari ngavaende vanobayiwa ndinokurudzira chaizvo kuti vanhu vabayiwe
vazvidzai ruzvidzo chizvarwa chezimbabwe chinogara muamerica vange vachitaura vari parunhare kuohio nablessing zulu westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makapini vashamarari vedu tinofara nenhau dzamunotipa vasikana nevakomana ini ndoda kutaura pamusoro pevhidhiyo iyo yodai kushungurudzisa vanhu vachienda kumajere vana hopo yechimono vana vajobhisikana vanafadza maere hazvisi zvevhidhiyo izvi ndezvematongerwo enyika izvi kweiyo vhidhiyo iyoyi yakashambadzwa navanhu vemdc alliance voga here nokuti vanhu vazhinji vakaishambadza vhidhiyo iyi umwe akadotitaura achiti zvaitika kupi kupi saka vanhu vemdc alliance here haizvi zvinoitwa nezanupiefu hazvina kumbonaka kana ari saiyeyu ngoni nduna uyu mwari vachamutonga nokushungurudza vanhu vemdc alliance kwaari kuita ari kutonga nyaya dzakaane divi raakarerekera ngoni nduna uyu asi rimwe gore zvichamuwana avo hazvo ngarege kudero zvakaipa zvaanoita vhidhiyo yakangoitika iyo zvinhu zvakaitika vanhu vezanupiefu vagara havatendi vanhu venhema havana chokwadi kana chokwadi chavo imamuka sei makura sei zvimwe zvose dzedzangova nhema
halo 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 pastudio apo pastudio urise vana mukoma jonga nana mukoma tanonoka hwange ndiri kuuya nenhaurwa yekuchinda yaitaura izvizvo tiri kubatsirana neshiredzi chiichikwa chidonga inoda rubatsiro bhozi vanhu variko kuvanda uzobviswa yaekwachidonga ngavasiyane nayo chero chiwenga akazvitadza ndopakazouya baba vayavo kuzoshayika vaya vachitaura zvavanoda vakazvitadza vakaenda vakandoshayika saka nyaya iyoyo ngavatosiyana nayo zvachose isu hatidi rubatsiro kana hwani isu tozvirimira pachedu minda yedu yatakasiyirwa navanasekuru vedu madziteteguru saka nhasi kunzi ngatibvi nyaya iyeyehombeyo isu hatitodi rubatsiro kana handisati ndamboona kana purezidendi akambosvika kwachidonga kunze kwachamisa ega ndiwandakaona achipinda pachidonga kwete mamwe mapurezidendi asandambomaona apa vari kuuya nokuda minda murungu woda minda ngavandomugovera kwavo ikoko kune minda yakawanda vamugurire minda yavakatorera varungu vamupei arimi ndozviripo chete tosangana pa2023 ndopatichaona kungwara kana kupusa ndopamuchaona kuti machangana aya akangwara ndapedza zvangu ndiri pasouth africa
halo jonga nevamwe vese vashamariri vestudio 7 tiri panhau yezvakaitika kuamerica uko mhirishonga yakaitika tiri kuona yakutoshandiswa nemadictators in africa vakutotora vachiti iwo america inosipozviti ndiyo vakuru vedemocracy but right now tiri kuona kuri kuitika futiwo zvinhu zvakangofanana nezvinoitika muafrica therefore vakutoita end up vakutokanganwa kuaddressa maproblems atosangana nawo in africa vakutoita sezviri kuamerica woti america ndiyo inokonzeresa noise muno munyika of which zvito zvinhu zvakasiyana panau yeje malockdown tukusangana nao ini this country Zimbabwe ndikuona kwenye kumbuni kivwa kwa zero zewani zakawanda zinuwa hivyo zinufati zi address kwenye kukurumiza lockdown wongo atika ambi kutika weko nukule kukukira kuita manambas yeje covid asi pani mabati wei efani kuitwa it's a different approach especially through consultation yema organizations de wanu wakasiana siana zinuwa hivyo zinuzopatia kwanu nukutu wanu wanga kuru mkara umbase makonzo toji gie hii itakafari kwa mazipa chini zinuzi ya mwati cha antes kwa first
ito zange ziri fungwa zewamu ya watereri zisine ine studio 7 isu atina kwa takarere kera tumira imaziu enyu pa whatsapp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti uza zwa munofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Muna 1993 mushure mekunge zvaonekwa kuti hurumende yeSudan yaidyidzana nevanopfurikidza mwero kusanganisira aive mukuru wechikwata cheAl Qaeda Osama bin Laden, America yakabva yaisa nyika iyi pazvirango. Zvirango izvi zvakapa kuti Sudan iite seyakageza negoka munyama sezvo nyika dzepasi rose dzainge dzisadyidzane nayo uye vemabhizimisi ekunze vainge vasisaende kunyika iyi. America inenge isingapewo nyika dzeyatemera zvirango rubatsiro uye ichiona kuti mabhanga anokweretesa mari pasi rose akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank haape zvikwereti nyika dzakadai. Izvi ndizvo zvakaitika kuSudan. Nyaya yekutemirwa zvirango iyi yakapa kuti Sudan ikwanise kuendeswa kumatare nehama dzevanhu vainge vaurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Nekuda kwezvirango izvi, matare muAmerica akatura mutongo wekuti Sudan iri pemhuri gumi nenomwe dzakaurayirwa hama pamizinda yeAmerica kuTanzania neKenya muna 1998 uye pakabombwa imwe ngarava yehondo kuYemen. Muna 2019 vanhu vemuSudan vakapidigura hurumende yavo zvakapa kuti vatungamiri vatsva vabvume kuripa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti 335 million kuhama dzevanhu vainge vaurayiwa nemanopfurikidza mwero. Muna zvitago rirapera, America yakatenda kubvisa zvirango zvainge zvatemerwa Sudan. Musi wa 28 zvita gore rapera zvakare, America yakabva yatanga kugadzirisa waro wekudyidzana nenyika iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakatenda hurumende itsva yeSudan nekusarudza nzira yerunyararo uye kubatana nedzimwe nyika dzepasi rino. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSudan uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu.
Kambo kanova kuna Innocent kuti wegota sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Paramende yeAmerica nezuro yakawana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaine mhosva yokukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongo zvozvo. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe iri kuzvisvibisa zita nekusunga-sunga vanhu kwairi kuramba ichiita. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.